Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 26/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa varivo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition woita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yeby-election iriko mangwana kugokwe kabuyuni vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Iyi ndiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashora nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba kuwedza kwaseke pamwe nekugokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kugokwe kwabuyuni nezuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yanezuro iyi.
Vaonana vakuru Midlands ndovakanga vari muzimba imomo vana July Moyo vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu tikatozo vabvanga vane chuti tikati satiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita saka takangoti regai timbonzvenga paside havana kukwanisa kuziva kuti aenda nekuti vakazongonzwa vakubva kuti tasvika kwanga kune musangano vaifunga da vachati bloka kuti tisaenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock masvingo kwachiri dredzi dzaka ikita chipinge chimanimani nyanga hurungwe chero kwataenda mushumbi pus mount darwin vashamba mvurwi vanovaida kuti vativharidzira ipapa uzumba hwedza kurova vanhu kuputsa pati dzevanhu kunovhundusira vanhu ndo zvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makata anoshura vatevo
vativo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
Almost like what? For about almost 5 kilometers takaenda mugomoka for about 2 hours then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu because ivo vakangachera mota so indakadhirovhwa vanapinda musango because ivo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu its almost like film kana the movie style I think I'll beat you and that's what later nevamwe vano actor because but it's for safety we could have had mascafos but panda bloodshed and they will say kuti Chamisa aprovoka vanhu aridza futi aita se I didn't want that.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga nyaya dzokurwisana nyaya dzokudena nyaya dzokushungurudza vanhu nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzofani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana zvinge zvaitika vanomhanya kumapepa nawo nekune vanotepenyura voti musangano weZANU-PF wati dai. Kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazvaitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano weZANU-PF.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndozvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi vaCosten Mukuti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka patakongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvari mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatraya zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka. But kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vashandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisa zvakaitira zvakanaka. Hatisi vaya vanokombrena stereki wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
VaMukuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwedza vatsigiri, asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vaMukuti mangwana kuti vapedze udzvinyirirwa vanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandibvaridzira vasingadi kuti ndiuye kuno. Asi tinotenga Mwari, tinotenga imi nerudo. Saka ndinokutengai kuno kuKabuyuni. Tiramutengo ndinokutengai pa1 nepa2. Ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota. Voti hatisi kuvhotera munhu. Voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa. Tiri kuvhotera tsinga dzemvura. Tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi.
Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpenza Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands Valari Mavhima varindisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
zora mangwana pa vachienda kunovhota basa redu takariita homu yechedu takaiita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa tokudzorera ECT yenyu yamamunayo
mama vhima varamba mashoko ECT yekuti bato ravo rikuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yekuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo mhanya mberi kune vamapepa nhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwaomu maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaosanos gift sizva vanoti timanyepo aya vachiti zanupf yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kabunity vari zimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetaka nokugadza 9 mawards ne 53 mapolic station environment yachona iri calm asi tataona iria report either nepolice kana nemaofficial edukraza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na 7 makuseni tovhara na 5 na 7 manheru
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini Godfrey Mutimba.
Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo. Vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vazhovawo Lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare. Pataenda pamhepo MPAA yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124. Bato guru riri kupikisa reNational Union for the Liberation of Angola kana kuti UNITA rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripowo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe. Vanga vachikwikwidzana zvakasimba nava Lorenzo ndava Aldaberto Scosta Jr. veUNITA. UNITA yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi. Vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa. Vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo eZimbabwe Exemption Permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezvenyaya iyi.
Kunonzi Abinel Ongorima ndiri kuLimpopo kuSouth Africa kunonzi Dzanini kumapurazo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muno muSouth Africa so far. Munhu wese takangogara mabhora uri panze nekusvika boys makambani mazhinji ari kupromisa vanhu achiudza kuti 2023 January kana usina passport nepemiti yako usatogara wauya zvako kugara warega kuuya boys hatisikwanisa kuzoshanda nemi kana tisina mapepa akakwana according nelo yakuva muno muSouth Africa. Saka zvinhu zvakangooma so far boys hatisikuziva kuti manje mapepa acho kuti toza kuti mawanipi iwo asinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore ndokupera kwe basi.
Saka imi mushaita sei manje?
Zvakanga hatina choice kumba kwacho kutodzoke kwacho zvakatira zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakatirwa ichingoriko saka hatina choice kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvozvizvi kwakutongozvinyira kuti zvikaoma zvikadii kwakutongomanidza kurejesta kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba mipi tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava beta because tina choice vacho vamwe vochero matinoroja macho imwe matinotorenda dzimba chacho yavanenge vachotaurawo seizvozvo kuti gore rinouya hatisi kuda kuonai kukuonai munhu saka anongova kuti kwaunogara kwacho zvoreva kuti urege kuita zvokushandira makambani uito zvomusika but kwaunogara kwacho nokugara futi une fee yekuti pamwe ndicha dzimba futi panapa saka zvinhu zvakangooma tete
makadii tetemavhe inini ndonzi Elizabeth Kembo zviri kuno kujohannesburg ndokwatiri mapepa tetemavhe yanesa zvekuti muno muchaimo hamusisina kumira zvakanaka kwatiri semaZimbabwe. Vakuti tiende kumba saka chandautoona ndechekuti vanhu vakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii. Then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vakuziva go ahead kuti vakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota.
Asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo muJoburg mamakaberekera ingwe zvazvakamira sei?
Manga makaberekera ingwe ndete mavhe mai manyiwa kuti zvekutamba mai manyiwa vanhu vaisadoziva kuti omanya uchienda kupi. Zvemuno chaizvo tete mavhe senge isusu maZimbabweans dzangonharo zvacho. Asi nyaya iripo chaiyo ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti December akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsindo noti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kuJoburg kwakusina kumira zvakanaka.
Asi nhasi kwakamira sei?
Mapurisa ariko akazara kwakati nyararei nhasi uno ndoma.
Izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 zviri kwakare kuSouth Africa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta remekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi. Masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeEthiopia. Bazi rezvemutemo muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti affidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitivha eFBI riri kusecha kumba kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump Florida. Gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavaTrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda weWhite House muna ndira 2021. Musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica weSouthern African Regional Climate Outlook Forum uyo wanga uchiziya mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 waburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi Cyclone La Nina iro rinonzi richaunza mafashama emvura kune dzimwe nyika mudunhu reSADC. Nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murimisi uye varisachigaro veBodre Agricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe mafungiro avo.
Munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose. Mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gore rino kuchanaya chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvaitotaurwa kunzi ecological region 1 2a 2b kusvika kunana 5 kunonaya mvura yakati mwaka wareba zvakati. Asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana. Iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atinenge takaita asiwo manayirwo ari kuita nekutanga kwemwaka chaiko chaiko. Tinoona isusu kuti mubhuku makanyorwa kunzi 21 October asi mvura yakuwanika kunana 20 November zvichireva kuti takatorasika kare.
Munoonawo sei mashoko eSADC aya tichitarisa kuti muri kuti tsoro yemvura yakarasika kare yaakunetsa kuteverera?
Izvi zvinenge zvataurwa vachitiudzawo mamiriro kana kuti mafungidziro atinenge tichizotinze kunenge kwakaita mwaka unotevera zvinotibatsira kuti tinatsoronga tichiziva. Saka ndiri kuona kuti mabudiro aita nyaya iyi mabudiro akanaka zvikuru ekuti vari kuti mvura ichanaya zviri normal to above normal. But ini ndoda kuitora nongoti normal because semurimi tikangoti mvura ichanaya zvakanaka tinoona isusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitariseiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva ano iyi.
Chinhu chandoda kunyanyotaura varimi ndechekuti chero tichizi mwaka wakanaka ngatisakanganwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete kwatopedza mwaka tikati mwaka wanga wakamira tinoti mwaka wanga wakanaka asi kune murimi anoti mwaka wanga usina kumira zvakanaka because mvura yakanaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndiri kuti varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tinoda kugadzirira isusu kuipa kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira chiti kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro webhodhi reAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vari kuramba kuendesa chibage chavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu reMashonaland West. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinhu munotengotuchani saka umwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza inini svondo nogona kutengesa kana 3 chani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuGMB ndewekuti kuendesa kuGMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti GMB inopa varimi mari nenguva yainoda imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusvike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuGMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuGMB. KuGMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro uhaya futi mota yekudzoka nacho tu vanogona kuchitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa asi panapa parod munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisida kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi kuchiita hakuzvaunengochiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo pataime yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri shoma unonge iwana ipapo ipapo zvasiyana nezvekuti kuGMB unogona kuenda yotadza kugarisa futi yazongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe chirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo munyu shuga nezvimwe.
Pamwe ndee ndine masaga mairi ndinaendesa sei masaga mairi kuGMB ndinoenda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu wanika nenzi nao.
Pachabvunza uwandu hwechibage chaendeswa kumadepoti eGMB kusvika pari zvino zvichienzaniswa negore rapera mutauri weGMB vaNixon Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Pandiri panapa ndiri muHarare Show, I don't have the figures but maybe you look at those ones maybe mangwana then they won't follow and apiwa ne operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo yekuAmerica kana kuti US $3.50. Pasi pemutemo weStatutory Instrument 145 wakadzikwa muna 2019, hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekuGrain Marketing Board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi, izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marori akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuJMB chibage, goros nesoya beans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa, kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuJMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza. Tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mutungamiri Nkomo Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Idamba refu ra Faster Man rechitatu uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondezera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 of December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012. Iye akazotanga kupinda muindustry yekupinda mumastudios gore ra 2015. Apanda atanga kuimba kambo pese kambo kangu kainzi ndiri mutumwa akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi mwana wechikoro ita zvechikoro kafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza pachinge secondary school. Ndakazobudisa album rekutanga mugore ra 2018 kainzi ndadzoka nemashini iro rakafarwa zvakanyanya rainga nemaCD. Ndikaritengesa rikatengwa zvakanyanya ndikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri zvinosanganisira inoti Mudzimu Vhurai Nzira, Mukoma Wangu, Vamwe Mumba Vanodanana, pamwe chete neinoti Mai Vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Tinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Boss of the Beat. Tinowanika kuti paYouTube Music munoiwana ipapo munonyora kuti Faster Man. Tinobatika kuti paWhatsApp namba dzinoti 0776747674. Tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 0719113709. Tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 0738478686.
Komanzwi aungada kusiyira veruzhinji.
dinotiwo masupporter, mapromoter, vanoda mamanagers, anoda kusimbisa wafasamen, isaiwo ziso, paari, mutarise music yake, mukwanisa kumusimudzira nemari kana kumusponzo pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti fasamen arambe achienda mberi. Nekuti vana vezimbabwe ngatirambe tichisimbisa fasamen kubva kuchipinge kumanikaland uko. Fasamen ari kubika muchakunanzva inotapira. Saka ndinoti kuvana vezimbabwe rambai muchisimbisa fasamen.
Tinopa kutenda kuna fasamen achibuda zvake mudariro neaka.
Tinotenda Fasterman, musakanganwa chirongwa cheLive Talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Gifts Dube.
Kuluma genga ma reforms ai 7 akatekile okhanda
Olomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithandu mhla ka 26 Ncwabazi 2022 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqhathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke uhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time. Ukhulume futhi yendaba zomsakazo media freedom.
Umholi we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelene lokhetho iguqulwe. Kulo weZimbabwe uPasma Moyo ogwetshelwe ukulengiswa umthethondaba waphezulu we-High Court kwele eBotswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayethandana layo. Kuliviki woza Friday silo mchuli osa kutatulayo. Kuta osa dume kakhulu kobulawayo. UPrince Qhubane Impofu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umholi weCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa namhla usole izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelene lokhetho iguqulwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke ezigabeni zelizwe ezehlukeneyo ezigoqela iGogwe kaBuyane lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwama-by-elections kusasa. Ibandla le-CCC lisola eleZanu PF lisithi yilo elibangela lolu dlakela kodwa isiphathamandla salo uMnumzana Tafaza Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alibangeli udlakela njalo ele-CCC liqamba amanga lisenzela ukuthi amanye amazwe alizwele. Ngakwelinye icele iKhomishini ye-ZEC ithi asemaphethelweni amalungiselelo okhetho lwama-by-elections ozaqhutshwa kusasa eGogwe kaBuyane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekele mhlanga weStudio 7 aqhube lo mnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ukhulume ngendaba yokuyazisa ilizwe ukubana singaphi kakhulu ngendaba ke yodlame olwenzakele ke eGogwe lapha ke yabo kufanele hlangana nabantu ke beGogwe kaBuyane anti liyakwazi ukuthi kule by-election ngomgqibelo lapho esikhayelele khona ukuwina ke ngenxa yokubana ke sikhambene kakhulu njalo sisebenze kakhulu eGogwe kaBuyane kule by-election ngeSaturday sikontinua ngokubiza abantu ukubana ke bephume ngobuningi babo bevota nxa useGogwe ngomgqibelo kule vote ukhetho lokukhetha u-Member of Parliament weGogwe kaBuyane. So yinto ebikhulunywa ke ngumongameli. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke eqotho indaba ke yokubana ke sizahamba njani sikhangelele ukhetho luka 2023 ikakhulu indaba yama reforms ekhuluma ke ngama reforms ayi 7 aqaphekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota okuhlanganisela ke uhanjiswa ke kwama ballot box lama results okuthiwa yi transmission in real time ekhulume futhi ngendaba ke yendaba zomsakazo media freedom ngenxa yokubana labona egodli kulama journalist alinyazwayo okuyinto esiyikhondemayo kakhulu inhlelo zethu zihlanganisela ukuyakhuluma ke labakhokheli be-Southern African Union le-African Union e-Addis Ababa lapho esathuma khona ke ama-envoy ukubana kulungisisa indaba yokhetho njalo ke ubambe indaba ze-South Africa lama-conversation azawayenza lo mongameli we-South Africa uRamaphosa mayelana le ndaba yamaZimbabweans ase-South Africa esibona ngani kufanele ilungiswe ngokubana siphiwe ithuba ukubana silungise ilizwe lethu.
Sesikhangela amalungiselelo okhetho lwakusasa, kuyini eselikwenzile njalo libona ngani luzaqhubeka kuhle?
Kule nkinga esibona ngani zizahlupha kusasa, into yokuqala yindaba ke yokuhlukunyezwa kwama-activists esibonakalayo kulohlelo oluqaliswa ngumuda Ncube labo July Moyo lezinye izigilamkhuba ezingaphansi ke kohulumende kamnankagwa ku-ZANU-PF abafuna ukuyasebenzisa ke i-violence. Thina sithi kufanele ukubana sivimbele abantu bethu ukubana kungabi le-violence, yikho sihambise ama-peace ambassadors ubana kungabi lo muntu ke olinyazwayo mayelana le ndaba zombangazo. Kwesibili, kuzawuba lo dube le ndaba emimidiya ngenxa yosebeqalisa ukuhlukumeza ama-journalist ngoba bafuna kwenza wale ebusuku, bafuna kwenza le ngesikhathi sabaloyi ngenxa yokubana bayesaba into zabo bakwanisa ukuzenza ebukhanyeni. Thina simelele ukukhanya, bamelele ubunyama. Sokusasa yimpi yokukhanya versus ubunyama. Abantu begogwe bama lokukhanya ngoba ukukhanya yikho okufuna umuntu wenta. Akula muntu ofuna ubunyama, akula muntu ofuna ukugilamkhuba. Imigwaqo yegogwe ifile July Moyo babulela ilizwe ikakhulu ke labo wazi kanjena batshontsha imali 5 million bayitshontsha ke besiya indaba yeCodco esemaphephandabeni wonke ilizwe lonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalo Seziba obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kulo weZimbabwe uPassmore Moyo osegwetshelwe ukulengiswa umthethondaba wephezulu owe-High Court wakweleBotswana ngemva kokutholakala elecala lokubulala intombi ayithandana layo owayeyisizalwane sakweleBotswana ngomnyaka ka-2018. Inhlekele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usedulela lolo daba.
Umthethwandaba waphezulu oyiHebron High Court ufumane uMoyo elecala lokubulala ongelasizathu esiqinileyo ukuthi angaphiwa isigwebo sokulengiswa. Umahluli Abednego Tafa esethula isigwebo uthi uMoyo ngomnyaka ka-2018 wabulala uMsenamang Motswahole owayisizalwane saseBotswana. Ngesikhathi sasesihlakalo lesi uMoyo wayethandana lo Motswahole. Umthethwandaba uze ukuthi uMoyo wathola umuyi elenye indoda eyake yathandana lo Motswahole. Lokhu kubikwa kwacunula uMoyo watshaya uMotswahole ngesibhakelala ngesidina ekhanda. UMoyo njalo waqamula undoda wamthola elo Motswahole isandla. UDafa utshele uMoyo ukuthi ngenxa yesehlakalo lesi umgwebela ukuthi alengiswe ngentamo aze afe. UMoyo njalo uhlawuliswe imali ngamapula amakhulu amathathu i-300 pula ukuthi wangena kweleBotswana ongekho emthethweni njalo wagwetshwa iminyaka emibili ngoqamula isandla sikalowo amthola elo Motswahole. Igqwetha likaMoyo likhale ngokuthi umahlula ethule isigwebo esilobubelo ngenxa yokuthi wayedala icala elifana lalelo kwakuqala njalo wasuka eZimbabwe ngenxa yesimo somnotho esinzima. Kodwa umahluli uTafa uthi indlela uMoyo abulala ngayo kutsho isigwebo esisodwa kuphela esokuthi laye abulawe ngokulengiswa. UMoyo ungowokuqala weZimbabwe ukuthola isigwebo sokulengiswa kweleBotswana. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana lezithwanelo zithi kumele kulengiswa kwabantu kweleBotswana kumiswe. Wenhlanganiso le uMnumzana Thapelo Ndlovu uthi kumele kudingwe ezinye izigwebo ngoba kuphathisi ukuqhubeka kulengiswa abantu.
It is unfortunate that Botswana continues to pass a death penalty sentences. I think it has proven over time that
siyazi ukuthi amacala okubulala ayaqhubeka eqonga noma kulesigwebo sokubulala.
owe Zimbabwe wele Botswana umzana Sifas Chuma okuqula lokubumba ugwalo lwe diaspora policy utsho imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Indaba kaPASMO ibuhlungu kakhulu kakhulu ungacabanga ukuthi abazali manje bazwa njani. Awujwayelekanga especially esintwini sakithi ukuthi umuntu engekho empini ayokufa ngendlela ebuhlungu kangaka. Abazali abasoze bakwazi nalapha abekwa khona akula kuthini. It's very very painful. Ubusuphinde ubone futhi le ndlela afika ngayo, you know. Umhamba ngeganga bazama impilo abantu bakithi izinto zibe nzima.
Uthuma uqhubeke esithi indlela yokudinga ukuziphilisa isifake abezibabha abaningi engxakini kukhangelelwe okwenzakala ekhaya.
Generally abantu bakithi eZimbabwe sokunzima ngakhangela eGoli every day kuyaliwa abafuni abantu sebechiya ama-business abo. I think sokufika esikhathini sokuthi abantu bakhangele ukuthi ngoba indwangu siyakwazi ukuthi ingagijinyiswa izinja ziyilume ngazilimale njani iyabaleka, but ungafika lapho ukuthi ubuhlungu sobubuningi iyama iqala ukulwisa ibuyela emuva sidinga zona lezo zinja ebeziyiluma. I think so kumele lathi sikhangeleni kuyini okususileyo and deal with that.
Akwaziwa ilanga umoyo azalingiswa ngalo ngoba lokhu kungabikelwa uZulu njalo isidumbu solengisiweyo asiphiwa imuli. Igqwetha likamoyo alizange litshengise ukuthi lizaphanyeka lolu daba emthethandaba we-Court of Appeal kuyindlela yokuzama ukubuyisela emuva isigwebo esethulwe yi-High Court. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abanamaphepha aqondileyo ababotshwa ngamapolisa kulezinsuku kubikwa ukuba sebefumbathisa amapolisa inkulungwane lengxenye zamarand 1500 rand umuntu munye ngamunye ukuze bekhululwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi baningi kakhulu abantu ababotshwa eJohannesburg ngesikhathi kulabanye abazama ukulungisa amaphepha abo aweZimbabweans special permit azamiswa ukusebenza ngompalakazi lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso le.
Thina esikuzwayo and le nto ayiqalanga ensukwini nje lokhu kuqala unyaka nje betholakala ukuthi even umuntu engabotshwa aye appear ecourt uyabhadala i-fine ecourt khona. Inkinga ekhona ukuthi I think bagagamele entweni le documentation ngoba into ye documentation in a way ibisiza eSouth Africa in a sense ukuthi ibingaba ngenye indlela yokureduce corruption. Now bazodisavela abantu ngoba amapolisa wona ngokwawo bathi bembophile umuntu whether bafuna ukumusa ku-repatriation center ezifana njengabolindela sasa baphinde bahlangane la futhi emgwaqweni from whatever circumstances kumbe udipotiwe waphenduka udizile phambili then it creates a complacency nawo emapoliseni bagcina nabo sebezifunela nje imali sebethole nje kuphele idlelo lokuthi abantu abangabanikeza imali ngama-foreigners. Le nto ayikho nja thina sisafika eGoli vele sasimasithayisa emsebenzini kwakule ndawo lapha esithi abanye bayayazi abanye emtshadweni. Sasikwazi ukuthi vele kumele usebenzela uqala usebenze yasemtshadweni imali ubusuqala ukusebenze yakho ngoba uyabe ukwazi usemtshadweni uzafika ukhunge kuphela kuyadizwa laphana uyathola kule roadblock kumbe uyathola iveni njalo nje sicathanyelwa kwaphana udize impilo igcina iqhubeka ngalolo hlobo. Hayi ukuthi sithi kuhle kodwa yiyo-ke impilo vele bekunjalo lakudala egola kusotenja le.
Ye manje bolabo-ke ababotshwayo kulezi nsuku basiwa ngaphi sizwa kuthiwa-ke kulabanye abavalelwayo kulabanye kulabo abadizayo into ezinjalo so basiwa ngapha manje
currently bafakwa khona apha emaselini abanye njengoba kuzwakala nje ngamahemhem ukuthi umuntu ugcine edizile abanye athathwe kukhona kwakulesitekwana labantu babefika 6-7 abake bazama mpela ukuthi sibancedise bese Sun City bebotshelwe wona amaphepha kuyukuthi lokhu belethwa ngapha ngaze nga-approachwa la ngelinye i-lawyer elalizama ukuthi lisibuze ukuthi kwenziwa njani ngoba abantu bayabotshwa bafike laphana babhadaliswa ama-bail baphume kuthiwe hhayi kusabhekwa indaba yakhona. So I think it's not very thought out ukukoordinator. So babotha abanye babasemaselini, abanye bazobafika impela nase Sun City, abanye badize esasendleleni. Kukhona manje icuku labantu abakhala ngokuthi bafuna ukudeporta, but it's very difficult kule system issue eyenza ukuthi bangadeporta. Sebaqeda abanye ngabala ama-sentences impela amacala, kodwa abanye abamaphepha bonapho ukuthi uyabe botshiwe, kodwa ukuthi i-deportation process is long.
Singathi-ke vele lokho kwama-exemption papers, lokhu ama-permits lawa, awubona abaningi vele bekwenelisa ukulungisa?
Vele okwenza kwaba le exemption document ukuthi abantu babengaqualify for i-mainstream permit.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxela eseJohannesburg. Womanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwale Melika.
Imihlubulo yonke yomhlaba ibhekane lomthelela omubi okuguquka komkhathi. Kuxwayise unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken. Ekhuluma ngesikhathi sohambo asanda kulugqiba, uBlinken uthe ele-Philippines lisengozini enkulu edalwa lizulu lesikhukhula, ukutshisa kakhulu kwelanga kanye lokwanda kwamanzi aselwandle. Ngomnyaka odluleyo ele-Philippines lamemezela inhlelo zalo zokuphehla amagesi ayisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% kusiyafika umnyaka ka-2030 ngokusebenzisa indlela ezilondoloza umkhathi kusiya kusilinganiso samachumi amahlanu, i-50% kusiya kumnyaka ka-2040. Elemelika liyaziqakathekisa lezi njongo. Sizimisele ukuncedisa ele-Philippines lizifeze. Kutsho uBlinken, sizasebenzisa imali esizayiphiwa lugatsha lwe-US Trade and Development Agency ukuqala umsebenzi esitishini esisebenzisa umoya ukuphehla amagetsi kwele-Philippines. Ngokuya kwesikhathi, isitishi lesi sizaphehla amagetsi alungiswa ngendlela ehlanzekileyo angena ku-3,000 megawatts ngomnyaka. Amagetsi la ayenela ukusetshenziswa imizi edlula izigidi ezimbili 2 million. Ngombimbitho ele-Philippines langena ku-Clean Energy Demand Initiative okuluhlelo lwe-Melika olokuxhumanisa amazwe omhlaba lamankampani aphehla amagetsi ngendlela engabhidlizi umkhathi, i-Clean Energy. Nyakenye ele-Melika lele-Philippines asungule uhlelo lwe-Energy Secure Philippines Initiative ekhuthaza abatshali bezimali abazimeleyo ukuthi bafake imali kugatsha lwamagetsi kwele-Philippines. Amazwe omhlaba asebenza ndawonye emizameni yokuthuthukisa ugatsha lwezamagetsi kwele-Philippines. Njengelinye lamazwe asungula i-Indo-Pacific Economic Framework, ele-Philippines limanyana lamanye amazwe alitshumi lantathu 13 emhlabeni jikelele ekuzinikeleni ukulungisa amagesi ngendlela elondoloza umkhathi. Ubalulekile lumsebenzi, kutsho uBlinken. Siyababonga kakhulu labo esisebenza labo kwele-Philippines lonke jikelele. Sonke nisehlisa imimoya emibi eguqula umkhathi. Sisungula imisebenzi ngasikhathi sinye. Silungisa amandla kagetsi asetshenziswa ngabanengi njalo achipileyo.
Yo. Nilalele utaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Abenhlanganiso yeGodlwayo Community Radio Initiative emanyane leyeGodlwayo Development Trust yasungulwa ngomnyaka ka-2016 bathi lokhu bezimisele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa isiqinti sabo sakoGodlwayo. UMnumzana Nkululeko Juma, umqondisi wenhlanganiso le, uthi bakhangela inhlupho zalesi siqinti njalo bayasiphakamisa kwezempilakahle, kwezemvelo kanye lezemfundo. Uchuma uthi bafisa ukuba lo msakazi wabo.
Lapho uhulumeni eletha ithuba lokuthi si-applyele ukuze sithole imvume yokusakaza ezigabeni, lathi sisithole sisesigabeni sokuthi singa-applya sithole ilayisensi, sithole imvume yokusakaza ngokusemthethweni.
Okwakhathesi liwufuqa njani umsebenzi wenu wokusakaza?
Okwakhathesi sisebenzisa ama-platform kumbe ukusakaza ngasisebenzisa ubulembu. Sisakaza sekulenjini. Sibuye futhi sile nhlanganiso okuthiwa iGodlwayo Community Development Trust. iGodlwayo Community Development Trust kuyinhlanganiso esiyibumbileyo singabantwana bakoGodlwayo, eyinsiza silabhusi ukuze siyenelise ukukhangela inhlupho, izinswelo, izindubeko ezikhona esigabeni sakithi, kwenzela ukuthi isigaba sethu singasalele emuva. Ziningi izinto okumele sizenze, siphakamise isigaba sakithi singabantwana besigaba sekulabhosi koGodlwayo. Sizama ngazo zonke indlela ukuthi siphathise isigaba sakithi kwezempilakahle, kwezemfundo, kwezemvelo, ezokwembiwa kwezemvelo, ama natural resources. So sizama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi singaba le basket fund, singabantwana bekoGodlwayo lapho sabe siphosela khona bese situpha khona sesikhangela esingakwenza ukuze siphakamise isigaba sakithi.
Lingathi uhlelo lwenu esigabeni senu likhangela abatsha, ontanga, likhangela omama, likhangela obaba, kumbe nje likhangela izakhamizi nje zonke?
Ziningi izinto ezihlupha abatsha, ziningi izinto ezihlupha omama. Sikhangele ezemfundo, sikhangele ezempilakahle, health, ezemfundo, education, sikhangele nje ukukhuliswa kwabantwana, amathuba abantwana, amalungelo abantwana, amathuba abomama, amalungelo abomama. Sikhangele ezemvelo, ama natural resources, ukuqhutshwa kwazo lezo nhlelo, ukuqhutshwa kwazo lezo zinto, ukuthi singabantwana bakoGodlwayo singavikela njani lesigaba sakithi koGodlwayo ukuze isigaba sakithi sigcinakale siyisigaba esipheleleyo esihlonipha amalungelo aso, esihlonipha ezemvelo, esihlonipha ubuntu, esihlonipha ukumpila kahle yabantu. So sikhangela ukuthi siyinzalo kaGodlwayo. Nanzi inhlanganiso esifuna ukusebenza kizo ziphakamise isigaba sakithi.
UMnumzana Nkululeko Juma, umqondisi weGodlwayo Community Radio Initiative leGodlwayo Development Trust, ubexoxa lo Gainer Kumete weStudio 7.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Uliviki was a Friday, lo mculi osacathulayo kodwa osedume kakhulu kwaBulawayo, uPrince Khubani Mpofu. Yena-ke uhamba ngegama lokuthi Feb G umshana kagogo, njalo ucula umdumo wawubizwa ngokuthi Tribal Music House Music. Asizweni uEzra Chisa Spanda exoxa laye.
Ngoni boba silisusela abantu la.
Alright. Webig Ndunu mancabanga kahle, ngithemba ngakini ekhaya indlu inkulu, ufunda ukuhlala phansi. Asebusuka ukukhula kungantuli lana ngizokufunuka ngizanga kusoba. Hangiyena umduduzi inkabi ingena ensimini yami ichawa ukuqola. Hangisabi inkabi mina ngikhulela ekhaya ngizeluse uhlule.
UFeb G wonjwa ngugogo wakhe kusukela emncane. Njalo nguye omkhudaza ukuthi angene kwezomculo, wagcina izinika igama lokuthi njaka kagogo. Asizweni imbali yakhe.
Umzalelo koBulawayo. Hospital kase ngikhulela ke elokishini elidala ele Old Magwegwe, ngikhulisa ugogo, ugogo engibonisa uthando olukhulu wangakha. Yikho ke lapho obubuye khona igama elithi mshana kagogo. Ngifunde eMagogo Primary School, imfundo yami yaphansi, then imfundo yami yaphezulu ngaya eMagwegwe High School, ngaqeda senze Emmanuel Life College.
I'm gonna blind you, Google Shata. This one is a little bit of 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 a
Mpofu uthi ukucula kusegazini.
Ukuhlabela kimi ngingathi kwaba lubizo ngoba ingoma zami siphathelane namasiko, ingoma zami siphathelane nokufundisa abantu ngomdabuko wabo. Zikhona njalo engizenza esiphathelane nentsha kodwa eziningi zakhona akukhathalekile ukuthi unganani, umdala kumbe umncane, ingoma zami ziyamukeleka. Besenza qhamba mina abahlabelela abanjengoShino Mthekhala, ungakhohlwa uMajayivana ingoma zakhe, abantu abayenza storytelling. Ikona pokule strength sami khona, ikona pokule amandla ami khona.
Njengomculi osecatulayo uFab G usebenze labanye kuphela umculo wakhe awubiza Mthobanhliziyo Travel House. Lapha udlangisa umasikandi Afropop le hip hop.
Isinge nasebenzisana nabo Diliza, uDiliza lo weGalawa from South Africa. Kumanje ngisebenzisana le Harris Hotels under new management uJordan Dube nogogo wami uNoma Dube. Yibo ke abantu manje ngisebenza nabo. Ngirekoda eSupina Studios, i-vocal mastering yami isenziwa ngoKiftons. Then i-sound engineering yamabhithi isenziwa nguBoyle Beats, Longra Ingras.
Awazi
Kelly Chang, if you feel ill, and it's a upetu, manginawe. Kwaselalizwe ungakahambi Feb G.
Kubalaleli ngithanda ukuthi ngiyabonga kakhulu uthando nokungixhasa kwenu. Ngingumshana kagogo lo nguyena namhlanje. Ngilapha ngikhona namhlanje ngenxa yabantu, umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyatholakala ku Facebook, Instagram, ku Twitter, ina ku YouTube. InguFeb G umshana kagogo. Ngiyabonga.
Bayamthanda, bayamjabulela uFeb G. Umshana kagogo. Umzulu wakhula elalela ugogo wakhe. Okunguye besila uhlelo kuza Waza Friday bhalasa nemlandikili lonke ikamnam uEdla Chisa Sibanda.
Sakuzomshana kagogo kulive talk ngakhohlwa namhlanje kubekela phambili sigangela udlakela kwezombusazwe sizakehluka nesihlobo sesibone ebesigokhela umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa namhla uswele izehlakalo zodlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla lakhe njalo uthi kufanele imithetho ephathelana lezokhetho kulwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lisanga njabulo umthembu sithembayo uGibbs Dube ilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.